manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 26/2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva muhomwe yekutengera varombo mbudzi yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yakaparurwa kuti ibatsire varombo nembudzi. Mutongi wedare vaMarewanazvo Gofa vati vaviri ava vadzoke kudare mangwana masikati kuti vape mutongo wavo pakuti votongwa vachibva kumba here kana kuti kwete. Mukuzeya nezvenyaya yeuori unonzi wakaitwa nevaviri ava avanonzi vakapiwa mari inosvika 7 million United States dollars nebazi rezvemari asi vakatenga mbudzi shoma shoma ndokutyorera imwe mari muhomwe. Tabata vaObed Chinamo vanoshanda nesangano rinorwisa uori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Tiri
kunzwa vamwe vanhu munyika vachichema-chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa huori. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe izvi?
Vane muono watinoona isisi seoganaiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Zimbabwe, Papa Sikan, Nima, 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 Nima Kwa 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 kwa
Ava Obed Chinamo, vanoshanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa, vanga vari parunare muharare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum ne ZimRights ne mamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZimRights vadzika maibere vaudza Studio 7 kuti
Zimbabwe nhau dzenyaya yekutotwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziya mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachipemberera International Youth Day vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotwa zvakanyanyisa. Iro gore rino iri tangati tichinesana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Muya akaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira yakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko riri kuramba richikondinairwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
sekutanga briefing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndava zvichemo zvavo kuna Commissioner General ini ndinoziva kuti zvinotambirwa saka zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatakudzwa ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights vachati vachiendesa nyaya iyi mberi kuti vaone kuti zvoitwa sei vanhu ava vange pane zviri mutemo vachiratidzwa zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iyayo nezvuro ndakataura naHarati Mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro richashandiswa kurwisa dambudziko rekutorwa kana kushandiswa kwezvinodhaka munyika. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe Multisectoral Drug and Substance Abuse Plan 2024-2030. Raparurwa panguva iyo Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende ichashandisa mauto nemapurisa mukurwisa dambudziko iri vachitorera matano kunyanya vanenge vachitengesa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box ndemumwe wevamwe vanga vari pagungano iri. Vanoti vatambira gwaro raparurwa nhasi iri uye chido chavo ndechekuti zvaparurwa zvacho zvinge zvichitevedzerwa. Ngatizwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye nezvenyaya iyi.
Asis waguru mupenyu wenoronde Zimbabwe apataona president wachiloncha chirongwa che Zimbabwe multisectoral drug and substance plan ichava mugore ra 2024-2030 ku State House. Chirongwa ichi musangano uyu gungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vemachurch vauya zvineudzamu, taona vemabusiness, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chekutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani, ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo I think vachapinda pataiti zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misika nzwa kuda iyo zvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa napresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvekuita. Panowana vana ivavo zvekuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa atichacreata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth.
Tine urombo avo havasi vaWilson Box asi ndivafrenge kubva Kacha. Vanhu vamutungamiri wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe. Gungano rekutsvaga mabasa muhurumende ratanga Bulawayo nhasi zvichibuda pachena neuwandu hwevanhu vaungana kuti vechidiki vakawanda munyika havana mabasa. Hurumende ndiyo yaronga gungano remazuva maviri iri kana kuti job fair. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvisina nekuti chando chiri kurova zvekukudza kambani muti vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair Hall 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa, uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa, avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Ndakaroorwawo nenchirolani basa rababa vari mugovernment, but hazvisikubalansa. Today in public service job fair, I'm hoping that something will come up. They are promising us something.
Papa Mukorori uyu ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management paNational University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarana nechamuka inyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplasta, kuchera foundation nevadaro zviri nani njo panambogara sanga kuti chii unoibatsirini zvavo zvavo zvoripo nechinonyoraonde.
Memory Ndlovu uyu akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science paMust muna 2018 ndeumwezve vevange varipowo.
Since 2018 hasati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatsabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipawo opportunity kuti tinyorepewo tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission Amaima Games Mara vati donzo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya sechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana nayo reasonable balancing, inova iyo yatinoshandisa kuti titi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city dzinodaidzwa kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana vamwe vese kwese kwese.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe led with Dr. Prosper Chitambara vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika pari zvino, mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Akakosha ndechekuti pave nestability muekonomy, ekonomi itange kugrowa more sustainably. Izvi zvinobatsira to be able to sustain then recruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontributawo zvakare kueconomic growth and development.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe, Mzvari Tafadzo Munodawafa, vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana-siyana sedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno, even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti at times haina mari. Asa hazvitodi drama rese iri, zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest, unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano republic service commission rakaparurwa muHarare muna zvita gore rapera, uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ndakamirira studio 7 munawayo ndini kudzarai Musengi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushora zvikuru mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nekuda kuenderera mberi nekurwisa dzimwe nyika zvinokonzera kusagadzikana muMiddle East. Izvi zvinotevera mashoko avaNetanyahu ekuti vari kuendesa mauto kumuganhu wenyika yavo neLebanon, achityirwa kuti panogona kutanga hondo pakati peIsrael nechikwata cheHezbollah. Israel inoti chinangwa chayo ndechekuda kuzvidzivirira. Mapurisa emuKenya asvika muPort-au-Prince, guta guru reHaiti, kunochengetedza runyararo pasi peUnited Nations. Chikwata chemapurisa chakasvika munyika iyi nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti mapurisa aya anopa Haiti mukana wekudzokera kuutongo hwejekerere. America yakapa mapurisa aya mari yakawanda uye zvekushandisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nesangano reYouth Skills and Educational Progress, YOSEP, iro rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica muna 2014. Sangano iri nemugovera wadarika rakaita mabiko kuColumbia mudunhu reMaryland muno muAmerica ekuunganidza mari yekucheresa zvibhorani kumatunhu ari muBulawayo neMatabeleland. Mukuru wesangano iri Dr. Tauya Katso vanoti kusvika pari zvino sangano ravo racheresa zvibhorani zvinosvika gumi nezvipfumbamwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hama neshamwari kunoku kuAmerica dzine interest yokubatsira vanhu kumusha, saka tinosangana toorganiza kuti nyaya yacho inoda kuti tibatsire yakamira sei. At this point in time tiri kunangisa kuti tibatsire vanhu kumamisha kuZimbabwe kuti vaitewo access to mvura. Ende chimwe chinotibatsira ngechekuti kana vaita maboos vanenge vane mvura inenge yakachena kuti utano hwavo hufambe zvakanaka.
Tinoona kuti muri vanhu vari kunze kwenyika, sei muri kufarira kuita mabasa osaya kumusha kwamusiri kugara?
Tine interest ne kumusha. tagara kuno kuku America, ku England, ku Europe, asi mwe edu iri kumusha, idojiti batse wano kumusha, pese pese petenge ta wana mukana wakuditi iti zwakadaro. Saka fundraiser, ndiwo imwe approach ye tukona uti ingati batse kuti tiite ma program anozo budirira kuti tiite ma balls akawanda.
Matuna api amuri kunangana nao mubasa hilo rekuisa mvura.
So far my balls etaita ku Matabeleland. Emunozwa kuti Matabeleland ine nyaye drought. Saka ndoku etaiti timbo tange kupula wayo. Ime project yetu kita mazuano nge ku cholocho. Tuda kuti tiende tite expand. Tozo pinda wafuti kunana kezi. Asi tukunangisa Matabeleland tika zoita mabos akati o. Then tushinangisa wafuti zimwe sections za kumusha kutiti batiri wano.
Sei makafunga kushanisa nzira hii kuunganiza na yomari.
Fundraising yakanaka. Fundraising ine ma possibilities aka wanda stereki. Munoita network ne hama ne shamwari all over the world. Muneta connection nema organizations anenga achida kuziwa kuti wanga batire sei. Saka tinenge tisisa fundraising at the same time tukuita network kuti wano waono kuti wanga tibatire sei. Inine angu filosofi yangu nge kuti wano wekunoku waende kumusha wona kuti nyaya yacho yaka mira sei. Then kana takuzotaura kuti ndoma projects ekuda kuita wanenge wachiziwa kuti tinenge tichitaura nyaya yacho sei. Zimbabwe, inyika yedu Zimbabwe, kumusha, ndo kune mwe yedu mazimbabwe, nze nido sangana nao, pese pese pinenge ndichifamba, wane mwe kutuwa kuma na to batira sei, nyai yeku Zimbabwe kuti hama ne shangmari tedu, ziwane mabasa, ziwane mvura, ziwane access yekutika. Saka isusu at the moment, tula uti titange tichita yoyo focus yekuti wano waite mvura.
Chinangwa shenyu, mnera mangwana, nechirongwa ichi wakatsu.
Ticharamba tichikumbira rubatsiro either kureza mari, kana tikasangana aone wanu wanenge wane iyo inonzi technical expertise. Yokuti batsira kuita ma balls ku Zimbabwe. Inini wo ndiri muna akazoverenga zwe agriculture, zwe farming, zwe agribusiness, zwe agricultural marketing, agricultural economics. Saka ndinendisangana aone wanu wanoshandawo in those areas. Kutitizo basirike wazo tubasiro ne expertise yao wachitikonekta yao nima organizations nima companies anozo kwanza kutubasira utiti basiro hamane shamwari ku Zimbabwe.
Nengo yesangano re Youth Skills and Educational Programs YOSEP vatauya kato vari parunare Maryland munomu America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa mashoko yekuti mutongi wekuNew York vaJuan Merchan vapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasununguka kuti vataure nezvevanhu vakapa uchapupu munyaya dzavakabatwa nadzo. Paitongwa nyaya iyi vaTrump vakambenge varambidzwa kutaura nezvevaipa uchapupu pamwe nevatongi nevabatsiri vavo sezvo paichirwa kuti vaizogona kupesvedzera mhirizhonga kune vanhu ava. VaTrump vakazobatwa nemhosva yekunzi havana kufambisa mari zvakanaka vachiitira kuti vakwanise kukunda musarudzo dza 2016. Magweta ava Trump anga achitiwo kurambidza ava Trump kuti vataure kwainge kusina nematuro ose sezvo vamwe vevanhu vavainzi vasataure nezvavo vaifambawo vachivashora. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga we Studio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kana kuti PhD pa Howard University munomu America va Calvin Manduna.
Zvirikutaurwa najaji zvinoreva kuti vasimudza kusungwa kwanga kwaita vaTrump kuti vasakwanise kutaura, vanga vakavharwa muromo kuti vasakwanise kutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari kuvatonga saka kusimudza kwake takusungwa kurora kuti vaTrump vapuwa mvumo yekupikisa nekutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari mutrial yavo asi havakwanisi kutaura pamusoro pemaprosecutor.
Zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite chimiro chekunzi unobvumidzwa kubata ava haubvumidzwi kubata ava munyaya dzinenge dziri kumataredzi?
Judge vataura ivo kuti havana kusimudza kuvhara muromo kwakaita kuti vaTrump zviri nyore, vati zvakavaremera pamwoyo nekuti chikuru vanenge vada kuprotekta majura. Majura anofanira kuita basa ravo vari independent, vasingatyi kuti pana anovatuka achada kuvasvibisa mazita avo nemhuri dzavo. Saka mumatare tinokudzira kuti majura anofanira kuprotektwa, asi mawitness vanhu vanokwanisa havo kuchallengewa kuti vari kutaura chokwadi here uye nechimiro chavo.
Ndingada kutarisawo kuti idzodzi nyaya dzakaita seidzodzi dzingava vhiringidzavo here mukukwikwidza kwavo musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuuya idzi?
Idzi hadzikwanisi kuvamisa kukwikwidza musarudzo richaitika pakupera kwegore. Vachasentenswa mwedzi unouya panyaya idzi, asi hativoni vachiindiswa kujere, uye tinoona kunge vachaisa maappeal kana vasentenswa, and nenguva inotora matare zvichangofa zvakaloda panosvika nguva yesarudzo. Dzinenge sa dzapera nyaya dzacho, saka hazvikwanisi kuvamisa kuti vamire musarudzo. Uye mumazuva anotevera vanenge vachidibeta navaBiden. Saka ndo chinhu chekutanga satakatarisira kuti mudebate umu vachataura kuti kudii panyaya dzavo idzi dziri kumberi kwematare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Hai, ndini zvinoshamisa ndichekuti vanhu vezano vakangwara, because vakuona kuti August akusvika vanoziva kuti mutown kana mukaramba muine mahwindi munotoita musina. Vakanga vafoma zvavo zvimwe zvakaitwa imahwindi for idziwa tivati vati vakuzvidzinganisa izvizvi. Saka muri kuona kuti vakunyazona kuti hapana pavanhu vanogona kungoprotesta, ndosaka vakudza kudzinga mavhenda mumatauni otwa itsvina mawindi vanhu vemusvikasvika. Zvese izvozvoizvo hazvishandi, hazvishandi. Vanhu vezanupiefu makabirira sarudzo, tongori pachena. Tarisai mbavha dzamuri kurega dzesedzi chiita madiro, matiuraya vanhu venyu.
Muno muZimbabwe ndokunonzi kukanya zvitinha nemate kwatiri kutoita. Unomu tapfidza kupfidziswa chaiko chaiko kutange tiri kurarama munyika isiri yedu nevarume vavapo.
Ngavagadzire mabasa munyika mavo, vanhu varege kuenda kunobatwa unhapwa kune dzimwe nyika. Kuenda kunobatwa unhapwa inyaya yekuti unenge usina zvokutoita muno munyika. Ngavatigadzirire mabasa, tirege kufunga izvozvo kunoshandiswa kune dzimwe nyika. Tiwane zvakakwana munyika muno, kwete kuti vanongozvifunga ivo pachavo, havasi kuona kuti vari kutambudza.
Studio 7 ndaingokumbira semi munosvika mumapako makomo nemunzizi masaisai kuti pasi pano pese pane muZimbabwe diaspora muZimbabwe kuno kuSouth Africa pese patiri tione zuva remunga titaurirawo nevatungamiri vemachechi ese zvavo titsanye as a nation kuti zvimwe zvinhu zvingatiitire zvakanaka. Chero pakazi munyika munomwane zigi, ini handisani ndatomboibata munyika medu muZimbabwe handisani ndaibata kungoone pamapikicha, asi vanhu vari kuita mari yekuita tissue paper US elite currency, vamwe vachiita kipu marali kune munhu wangojaivha, asi kuti uedze kushanda kuti uwane mari chaya chaya hausi kuibata. Mwari mwari mwari, muri kudzika riiniko? Muri kuuya riini munyika yeZimbabwe?
Makadii makadii nevashama vaStudio 7 sekumeruti right. Tokumbira mundisendero kanyuzi kunyanya malife talk handisi kwaonawo bandikumbira mundisendero kapa nhamba dzangu idzodzi. Ndapota ndapota zvangu chikumbiro.
Hallo Studio 7, nyedombe rekuti netsanzi vabwe ndeye mapurisa edezita rapi.
Aiwa, tinotenda vatereri nemashoko enyu idzo ipfungwa dzevamwe vatereri dzine ne Studio 7. Musakanganwe vatereri kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi, apo tiri kutaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yenzara uye kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.